Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vaudza Studio 7 kuti vakazivisa mapurisa kuti mutungamiriri webato ravo vaMorgan Tsvangirai vanoda kuita musangano nevatsigiri vavo mangwana, asi mapurisa akati havakwanisi kuita izvi.
Tanga tichifanirwa kuita musangano mukuru mangwana panzvimbo inonziyo Unyetu Business Center mudunhu reChikomba muMashonaland East Province mangwana musi weSaturday July 18. Takanga taita zvose zvinodiwa kuti tiite pamutemo. Vatungamiri vedu vedunhu reMashonaland East vakanga vanyorera kumapurisa vachivazivisa kuti tiyange tichiita musangano musomugovera musi waJune 18. Mapurisa ndokuzopindura ivo vakuti kwete, hazvigoni kuti miite musangano wenyu weMDC paUnyetu musi wemugovera musi wa13 June, nokuti vanhu veZANU PF vachange vane chirongwa chavo chokugova mupunga, chikafu nezvimwe zvakadaro mumawadhi akasiyana-siyana munzvimbo imwe chete iyoyo. Saka vakati mapurisa vanozoita vashoma, hatina manpower yakakwana kuti izonzi iri kukavharari yenyu yeMDC uyezve iri kuona nezvevanhu veZANU vanenge vachipanana mupunga.
VaGutu vasvora mapurisa vachiti ari kushandiswa neZANU PF vachirega kuita basa ravo vasina divi ravakarerekera.
Saka isu tinoona kuti chinongova chikonzero chokuda kutishungurudza, nokuti hazvingave nepfungwa dzine udzamu kuti vanoti musaita musangano nokuda kwokuti vanhu veZANU PF vanenge vachigova mupunga munharaunda iyoyo. Izvi zvinhu zvatinogara kusangana nazvo nguva nenguva, mapurisa achishandiswa nebato reZANU kuti vativhiringidze kuti tisaita misangano yedu kunyanya-nyanya maruwa.
Vaenderera mberi vachiti vatora danho sebato rekuti vatsvangirai vaenderere mberi nemusangano uyu zvisinei nemhinduro yemapurisa, vachiti mapurisa haana kodzero yekuvarambidza kuita musangano uyu pasi pemutemo wePublic Order and Security Act.
Isu tanga tichironga kuti toda kuenderera mberi nerari yedu, nokuti mutemo wePosa unoti iwo kodzero ine mapurisa ndeyekungoudzwa chete kuti tichaitawo musangano panzvimbo yakati kuti nenguva dzakati kuti, uri musangano wechii. Mapurisa handiwo ane raiti pamutemo yokuti itai musangano kana kuti musaita. Chatinongoita chete chinodiwa kunzi tiite nemutemo weposa ndechekungovazivisa. Izvo ndo zvatinenge takatoita. Saka soutungamiriri weMDC tinoona kuti zvinokodzera kuti tienderere mberi nomusangano uyu, nokuti zviri pamutemo kuti hatingarambidzwe nemapurisa. Mapurisa asina kodzero pamutemo kuti kana tavaudzwa tichaita musangano votirambidza kuti musaita.
Mutauriri wemapurisa amai Charity Charamba vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi, vachiti havasati vakwanisa kutaura nemukuru wemapurisa mudunhu reMashonaland East kuti vanzwe kuti nyaya iyi yakamira sei. Mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland East Inspector Clemens Mabwazara vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo, asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachiwanzogarotaura vachitsigira ZANU PF vaGoodson Nguni vanoti MDCT yakashanda kwazvo kuti pave nebumbiro idzva remutemo yenyika. Saka nokudaro vati vatsvangirai nebato ravo vanofanirwa kuwanikwa vachitevedzera mutemo.
Chokwadi ndechekuti muno munyika tine mitemo. Mitemo inoti kana makuita vanhu vachisangana panofa kupaine mapurisa vanofanira kuti vatarise kuti hapana mhirizhonga inoitika ipapo. Ndo mutemo wenyika. Mutemo uyu wanga uripo nguva yehurumende yebatanidzwa iyeye, vatsvangirai varipo, havana kuichinja, ichiripo nanhasi. Saka vatsvangirai vanofanira kuti vateerere mumirawo yenyika semunhu wese. Hatidi vanoda kuti vaite zvinhu zvokuda kuti vabusane nemapurisa vakundoita mhirizhonga ikoko, votanga kurova vanhu because MDC inorova vanhu, MDC tinorova vanhu, vozoti mapurisa vanga havana kutiprotekta. Saka zvokuti vanhu vatsvangirai hazvina kunaka.
Izvi zvatsinhirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Charity Manyeruke, avo vasvora danho ratorwa neMDCT iri vachiti uku kuzvidza vanochengetedza mutemo nerunyararo munyika.
Handiti mapurisa basa rawo nderekuchengetedza nyika, rekuchengetedza nyaya yemutemo kuti iri kutevedzerwa here. Zvino kana kuungana kana kuchikumbirwa kumapurisa kunenge kuchionekwa kunzi kuungana kunenge kuine vanhu vakawanda mukati, saka kunogona kukonzera mbenge mbenge. Asi mapurisa ndiwo anoongorora mamiriro anenge akaita panzvimbo. Saka zvinoreva kuti vanenge vaona kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Handiti ka kana vaona kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, vobva vataura kuti munhu adini, haenderere mberi. Nekuti mamiriro anenge akaita panzvimbo vanenge vachaziva nekufeyafeya, kune vamwe vanenge vachida kuti vazokonzera zvavanokonzera izvozvo. Zvinenge vanenge vati vanenge vazviwana izvozvo, vanenge vaine zvikonzero zvekumisa misangano. Zvino kana munhu aakuzotikisa, kana aakuzotikisa mutemo zvataurwa nevakapiwa mutemo nebumbiro remutemo constitution, uyo anenge akupara mhosva kauya. Uyo munhu anenge akupara mhosva uyo. Kana munhu wapara mhosva, kune mitemo yakakwanawo zvakare yekudhira nemunhu anenge ati apara mhosva yakadaro izvo.
Asi pasi pemitemo yenyika, mapurisa haana mvumo yekurambidza mapato kuita misangano yayo, kunze kwekuti mapurisa anogona kuti anenge akawandirwa nebasa musi uyu, kana kuti nzvimbo inenge ichida kushandiswa inenge ichishandiswawo nemamwe masangano. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.